Zvinodhakwa Stella nouya neshamwari dzinonakwa Mona Lisa kana nina nondimisa chiuno chake magetsa pana nochirwisa musasiye Kayla chidhakwa anogara 180 otanga kuwaina apapa akamisa apapa akamisa apapa enoti apapa futi Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinovharisa dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinosimudza dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinotangidza dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinosimudza dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinovharisa dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinosimudza dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinotangidza dhanzi batai Stella 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 pamabiko Stella neshamwari dzinosimudza dhanzi batai Stella
Chocolate, Jamari, Pera, Quefiki. Have a hip, it's like a chin, I'm gonna watch when it's cheeky.